to say Sidiki, Kaita Tema tracing in solidarity, now at Katsuore, Yakuza, Mapurista no Faso Sunga, Matidi, Zetro Zimbabwe, Nema, my investor, Kasian, Wangawa, we have Anatunga Mirwa, na President, wait in Aso, Matakuza Katsuore.
Saka Paris, you know, Saka Birasay.
Paris, you know, Taramira would kill everything at Sunga, Wacha piwa peo kana utuwacha enda ukoti mangwana epatie mshinji rese vimba yuti ruka zirira nyaye kumekua shua kuti the streets anora mbario nzimbo ya tino shandisa kuita express our voice fresh digwe mzimbabwe kusika zinu zirune samnyika swagadzimu
mulofu kwa kutikuratizira kukucha budirira ere vachizira
kuratizira kuno to budirira Munoziziva kuti vaa Mahatma Gandhi vaitoita mamachi vachiratidzira ari oga ndo kunoita kana especially panzvimbo yakafanira yeZimbabwe mune nyika inotungamirwa nemasoja nyaya yekuratidzira inotoenda mberi kusvika ruzhinji rwese vazvisisa nyayo
saka sema sarudza nzvimbo iyi kuitira kuratidzira kwenyu
Dari remugosa rakakosha nekuti muZimbabwe ndodare rabatwa kushandisa nepolitics saka Rotten Row Court inoizani norodo yacho kuti ndo inoshandisa neZANU-PF kudzvanyirira vechidiki neruzhinji rwese rweZimbabwe tinenge tichiratidzira against nyaya yejudicial capture
pane vambotaura nemi here maererano nenyaya iyi vanobva kuhurumende
vambotaura nesu mapurisa achitaura achishandisa mboma ndoa taura nemayouth nevechidiki vangachiratidzira
asi hapana vakuvadzwa hapo
aiwa kuvanhu varohwa but tichamirira kuti kuitwe mamedical report but mapurisa arohwa especially vasikana kune vakuvara